Imi semurayiridza ari kudzidzisa chirungu kuCanada. Hurumende yeChina vakatanga chirongwa chekuda kudzidzisa chirungu kumwana wese zvake womuChina. Semazeviro amunoita kuti kare vaidzidza zvese zvavaidzidza, dzingave somo, ingave history, vaidzidza nechiChina. But nyika yeChina yave kutengeserana nekuita mabhizinesi nenyika dzepasi yose. Saka vakaona zvakakodzera kuti vana vavo vachigona kuve vanokomunikata, vanotaura chechirungu nevamwe vana vepasi rose. Ndosaka tiripowo kuti tibatsire kugadzira yatingati curriculum yechirungu muChina.
Tinoziva China inzvimbo yakakura kwazvo. Muri kudunhu ripi?
Tiri vana, tiri inonzi Sichuan province, iri kusouthwestern end yeChina. Saka guta ratiri guru, iguta riri kuzivikanwa zvikuru nemukurumbira wokuva ndori kukura zvikuru muChina, rinonzi Chengdu.
Makazvarwa kuZimbabwe, makadzidza muAmerica, munogara kuCanada, maakushanda muri kuChina. Pandiri kutaura nemi kudai, muri kuAustralia. Rwendo ruhombe ihwohwo, tsanangurai.
Ini ndakazvairwa kuBulawayo, Pampilo Hospital. Ndokudzidza kuBulawayo Primary School yangu ndokuuya kuHarare. Baba vachinja basa kubva kuBulawayo kuuya kuHarare. Ini ndinobva kwaZimba, kwaMurombedzi. Ndokudzidza high school yangu paSengeza High School. Ndokupedza ndikaita apprenticeship yangu, ndikaita Rio Tinto, ndikaita engineering. Ndokupedzisira ndave Minister of Manpower ndichitraina maapprentices mumashonaland yose. Saka nekudarika kwenguva ndakaona mukana wokuti ndonostudha makombyuta kuAmerica, ndokunoita degree rangu recomputer programming application development. Ndichizobvapo ndokuwana mumwe mukana wokuti ndonoita madegree maviri andakaita kuCanada. Ndakaita inonzi International Business Marketing. Pedzezvo ndopandakazoita teaching program pamusoro pezvo. Ndozvakazondipowo mukana wokuti ndaonekwa ndikukwanisa kudzidzisa chirungu, ndokupedzisira ndave kuChina kwandiri paizvino. Sezvo muchiziva kuti inguva yeChinese New Year, ndipo pandakafungawo kuti ndimboshanyira vana vanogara kuno kuAustralia. Saka ndiri pazororo zvangu, asi ndinodzokera sondirinouya kuChina.
Victor Mbaya wandinoziva ini aive mutambi wenhabvu, muchiri mubhora here vamubaya?
Vakandinyiringa kudzai kuti pari zvino ndatova holder weInternational Soccer Coaching Certificate kuCanada. Kuuya kwandakaita kuChina ndakanga ndakutopofewa coaching position yei paunivhesiti pedu kuti ndokundodzidzisa bhora izvo. Ndasvika kuChina, maChina munongoziva kuti navo bhora ranga rakadzikira, but vane drive yekuda kuti vasimudzire nhabvu. Saka vakandionawo ndichiva munhu anokwanisa kuvabatsira. Saka pari zvino ndinobatsira kudzidzisa vechidiki bhora kuChina.
Asi kumusha mune zvamuri kuitawo here zvekusimudzira nhabvu, mungava muchitungwiza, kungava kwaMurombedzi kana kuBulawayo?
Ini ndinosimudzira nhabvu muZimbabwe kubvira ndakaenda kuAmerica chaiko. Ndingati 2014 ndakaenda kuZimbabwe, ndine munin'ina wangu anoitwa Alois Buntira, ane akademi yake, ane uchapupu. Ndakamigirawo zvipfeko zvevana zvokuti ndakaona achiita basa randinokurudzira chose rokudzidzisa vana nhabvu. Ndakavaigira majezi. Then kuchitungwiza ndine matimu maviri zvekare andakadonesa majezi. Imwe ndiye paZengeza 2 panova patakakurira, and then imwe ndiye kuSt Mary's ndakadonesa zvekare.
Zvamungataurirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vamubaya pane inongwa?
Vakomana, tikaenda kunze uku kutokanganwa kumusha zvinenge zvino zvinhu zvisina kunaka. Ini pari zvino kese kandaona kana kachipikiri kanoraswa kana kai munova ndinge chikuyeuka kumusha chaiko kuti dai zvaigoneka ndatakura kachipikira kakare kana kachinogona kunokomererwa kachiisa kana ringave denga kana chingave chiika. Ndozvandiri kukurudzira vamwe vese kuti vakomana, kese katawana katinoziva kuti kanoshanda kumusha, ingave tambo chaiyo yekusungisa mombe, ngatiyeukei kumusha kwatakabva.